Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Zvino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya dzenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Osalosi Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa nezanupf.
ZBC haifani kuva mouthpiece yevhanhu, ndeyenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau vezbc vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho panepfenyuro.
Tinosimbokokwa chero last year during my by elections takakokwa yedu kuti tiite mainterviews but dzimwe nguva marecordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti paradio, anenge achingorekodwa tichinzi tichabuda but haabudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa remdct vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuzimbabwe media commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino, titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission. Takaizivisa kuti aiwa isu hatisi kuona sekuti tiri kupuwa mukana yakafanana nebato rinotonga rezanupiyefu.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezanupf vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tiri kungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuzanupf vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanupf ndoyo gabato iri munyika muno. Hatisatamboona vamwe vachidaidzwa.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo, hongu inguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinja mazvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo yeuite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe, izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambasada Mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana siyana achakukudza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei, saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato reLead Muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare at Makoni. VaMakoni vati zviri kuitwa izvi zvave kukanganisa Muzvare Masarira kutsvaga rutsigiro Makoni. Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaZiyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare et Muzembi, asi vati hazvisi kukanganisa urongwa hwavo hwokutsvaga rutsigiro et Muzembi. Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari et Monzora. Imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzeTriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF zvisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Bato iri rinewo dzimwe nhengo 10 dzakarambidzwa kunyoresa dzichinziwo dzainge dzanonoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.